Motauriri wezifa, vatolisa nguesela, vanoti chikwata ichi, chanzi chidzoke kumba, sezvo vasina kuwana minduro kubva kune vekapu, zvichitevera, tsamba yavakanyora, yekupikisa kudzingwa kwavo makundano aya, vachinzi vakatambisa mutambi asiri wezera riri kumakwikwi aya. Vagwesera, vanoti, vaziviswa nevekosafa kuti pari zvino hapana chekuita kunze kwekudzokera kumusha.
Hatisati tawana minduro kubva kusangano rekafu nenyaya yapiwa yatakaita yemaunder 17 mudisqualify kwavakaita. Vatambi vedu vari kubva kusouth africa nhasi vachisvika nhasi. Sezifa sezvo takataura nezuro, apiwu yedu yatakaisa ikoko hasati taisiya, charamba chichibvunza kuti CAF kuti apiwu yedu yafamba sei.
Zimbabwe, Comoros, Botswana neEswatini dzakadzingwa makwikwi aya zvichinzi vamwe vevatambi vavo vaiva nemakore anodarika anotenderwa zvichitevera ongororo yakaitwa nevekosafa vachishandisa michina. Kodzingwa kwenyika idzi kwasiya kumakwikwi aya kuine South Africa, Zambia, Malawi neAngola, uye nyika mbiri dzinenge dziri pamusoro pamakwikwi ave kutanga zvekare svondo rino dzinoenda kumakwikwi A2021 Africa Cup of Nations. Kunyange vekuBotswana neEswatini vari kutambira kudzingwa uku, uye Botswana yatodzinga mukuru weBotswana Football Association vaMhlolo Mhlolo, Eswatini ichitiwo kuchave nekugedageda kwemadzino, zvipa iri kutsika madziro ichiramba kutambira danho recup nekosafa iri. Vagwesera vanoti chiremba wavo akaenda nechikwata ichi kuSouth Africa vaRobson Joe vane umbowo hwakakwana hunoratidza kuti vatambi ava vakaongororwa nemichina muHarare vakaonekwa vari vemakore anotenderwa. Vanoti vabvuma kuti chikwata cheZimbabwe chidzoke kumba, kwete nekuti vari kubvuma mhosva, asi kuti havasi kuda kukonzera nyonga nyonga kumakwikwi aya. Mukoro wavana chiremba muzifa vaEdward Chagonda vataurirawo Studio 7 kuti vari kushamisika nezvakabuda kuSouth Africa sezvo vakaita ongororo yakakwana pavatambi ava pane chimwe chipatara muHarare. Zvichakadaro, mutambi wemuZimbabwe Tinokadewere akamuka chibhebhenenga nezuro manheru ndokukanda chibodzwa chakapa Lyon kukunda Angers 1-0. Kadewere akarova mambure kwasara maminetsi gumi chete kuti mutambo uyu upere ndokupa Lyon mapoints akakosha ese matatu. Kadewere ndiye mumwe vatambi veZimbabwe vakatifararira mhiri kwemakungwa vari kuita zvakanaka izvo zviri kufadza aimbotambira maWarriors neCapes United Joe Mugabe. Mugabe anoti vese vari kurura kunze kwenyika kusanganisira Mark Kureibon vakauya kuzotambira maWarriors panobuda chikwata chinonetsa kukunda.
For those playing overseas, me, I just urge them kuti vade kutambira nyika yavo despite my hardships atinenge tinawo, but if they all want to play for our country and we will have a very strong team.
Vamwe vevatambi ava vanosanganisirawo Mavelas Nakamba, Knowledge Msona, Jordan Zemura, Tendai Darikwa, Tile Jadebe, Machau Munetsi, David Moyo na Adam Chitsen. Kadewere nevamwe vake vemaWarriors vakatarisana nemitambo miviri yeAFCON wepamusha neZambia nemumwe kuGaborone neBotswana. Pamusoro pezvo, Zimbabwe ichasangana zvekare neGhana, Ethiopia neSouth Africa mumitambo ye-2022 World Cup. Nengo yeWarriors Friends Club vatakudzwa mushinga vanoti Zimbabwe inofanira kuunganidza vatambi vayo vese vari kurora kunze kwenyika ava kugadzirira mitambo iyi.
Nguva inouya iyi ngavatanga vanatsoprepare vodaidza maplayers anozotamba bhora racho kana taakupinda mumatournaments, kwete kuti vangoshandisa maplayers anotambira mulocal vozoda kuzotambisa vanotambira kunze.
Zimbabwe yabudirira kuenda kumafinary eAFCON kanokwana kana, asi ichiri kurwisa kuenda kuWorld Cup. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.